Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mugore rino ra2017 hurumende inofanira kusunga dzisimbe kuti upfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri. Izvi zvinotevera mashoko kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT ekuti uwandu hwezvinhu zviri kutengwa neZimbabwe kunze zvichienzaniswa nezvainotengesa kana kuti trade deficit hwakaderera gore rapera kusvika pamabhiriyoni maviri nezviuru zvitatu zvemadhora kubva pamabhiriyoni matatu muna 2015. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti chii chakapa kuti uwandu hwezvinhu zvinotengeswa kunze neZimbabwe zvichienzaniswawo nezvainotenga uderere. Vamwe vanoti inyaya yekuti hurumende yakaparura chirongwa chestatutary instrument 64 cha2016 kudzivirira kutengwa kwezvimwe zvinhu zvinokwanisa kugadzirwa muZimbabwe kunze kwenyika. Ichi ndicho chainge chiri chido chegurukota rezvemaindustry vaMike Bima.
Nokudaro hurumende yakaona zvakakodzera kuti timbovapa chinguva chipfupi chokumbovati aiwa zvokunze ndingazvimbomira tione kuti isu vedu vanogona here kutamba ngoma yacho. Kana tambovasumudzira tozozvibvisa toti aiwa chipindai mudariro wadyiwa wadyiwa, but vane vasimba vachikwanisa kuti vange vachipinda mukunge vachikombita na whoever une achida kuti awise zvinhu zvake muno.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti statutory instrument 64 yakabatsira.
Maimports akaderera nekuda kwestatutory instrument 64 yakaunzwa nehurumende gore rapera ichibhana importation nemamwe macommodities. Saka zvakaita kuti maimports anga achipinda aderere. Maexports ananyawakwira zvavo, but kuderera kwemaimports ikoko kwakaita kuti trade deficit yedu itidzikire tichienzanisa negore ra2015.
Asi mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti avaimbova gurukota rezveupfumi vanoti nyaya yehurumende yekuomesera vanhu vanoda kutenga zvinhu kunze nenyaya yekushaya mari kuReserve Bank of Zimbabwe ndiyo yapa kuti vanhu vemabhizimisi vatadze kutenga zvinhu kunze.
Handi chokwadiba. Chaita kuti deficit idzikire ndechekuti mari haisi kubuda muZimbabwe, so maimport payments haasi kuproseswa. Makambani dzanoda kutenga zvinhu kunze mari haisi kuproseswa, so kwaane makwiyu anosvika kuma 6 months 8 months. So Reserve Bank haina mari. Every company inotenga ma raw materials kunze iri kucomplaina because kubhengi kune maqueue ema-applications ema-telegraphic transfers. Kuma nostro accounts hakusina mari.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVince Museve. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvakaita kuti zvinhu zvinotengwa kunze zviderere.
Pane zvakawanda. Chekutanga SI 64 iyi inodzivira kuti zvinhu zvisapinde munyika kana zvisina kugadzirwa muZimbabwe. Ende chekutanga. Chechipiri ndechekuti mari dzekubhadharira zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika yanga iri shoma. Saka makambani akawanda anga asingawanewo mari yekuti vatenge zvinhu zvinobva kunze. Saka ndingazoti ndiyo chechipiri. Chechitatu ndechekuti kutengwa kwezvinhu kuri pasi pasi kwanga kuri pasi nekuti nepamusana pekuti nyaya dzeupfumi dzanga dzichinetsa kupera kwegore ra2016. Tiri kunzwa makambani vachiti havana kutengesa zvakawanda.
Makare Zimbabwe yaizivikanwa sehurudza yedunhu rekuchamhembe kweAfrica, asi mazuva ano upfumi hwaita marengenya. Nyika yaitengesa zvirimwa nezvicherwa kunyika dzekunze dzakawanda. Vamwe vanoti Zimbabwe yakakomborerwa nezvinhu zvakawanda zvainokwanisa kutangazve kutengesa. Vaenderera mberi vachitiwo kudhura kuri kuita zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe kuri kupawo kuti zvinetse kuzvitengesa kunze. Dr. Chitambara vanotenderana navamoyo. Vamuseve vati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mitemo yayo kuti ikwezve vekunze kuti vazotanga mabhizimusi munyika kuti isarambe ichiita sange wacho anoti akafuka jira idzva rinotsva.
Kana tichitadza kuti vanhu vauye munyika vatange mabhizimisi nekuti vanenge vachiti ndikaisa mari yangu muZimbabwe hurumende inogona kuchitorera kana inogona kuchinja murao ndokutadza kubudisa mari yangu yaendesa muZimbabwe saka vana vazouya vachiisa mari muZimbabwe kuti nyika yedu isimukire pamusoro nekuti isu senyika hatisi kuchengetedza mari yedu yekuti tinogona kutanga mai
vabiti vanotiwo hurumende iripo vabiti vanotiwo hurumende yeZANU-PF haina chido cheugadzirisa zvinhu zviri kunetsa nekuti inongoita kutondomeka kubara kwemazizi
ii hurumende yatadza iyi so ii matofa aya musaatarisire bakuti angaite anything don't expect anything from Pratik Chinamasa don't expect anything from Sekuru vaane 94 years ava don't expect anything but what needs to be done and takazvinyora mugwaro redu rehope what needs to be done ngatitei hurumende itsva whether it's a transitional authority or not tadaro manje tochiita attract mari foreign direct investment inoita kuti makambani avhurike mamines kunyanyanya gold neplatinum tochiita kuti tiise value addition kuna naagriculture kwekwe tochivhura makambani aya once we do that kana tadaro once we do that then we are able to produce kana taproducer tichakwanisa kutengesera dzimwe nyika dzisina maproducts edu and kana taproducer let's produce zvinhu zvatine comparative advantage
Zimbabwe iyo iri kutarisirwa kuparura chimwe chirongwa chakanangana nekujekesa kuti ingawedzere sei uwandu hwezvinhu zvainotengesa kunze yakakundikana pachinangwa chayo chekuwedzera zvainotengesa kubva pamabhiriyoni mana nezviuru mazana matatu muna 2011 kusvika pamabhiriyoni manomwe muna 2016 panyaya dzekutengeserana Zimbabwe inonyanya kudyidzana neSouth Africa ichiteverwa neSingapore kwozouyawo China